manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva rekutanga mugore ra2021 tichikushuvirai kuti zuva iri ranga rakanaka chose kwamuri imi vateereri vestudio 7 ini ndini Raichoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva
tikuona kuti patapinda muholidhe umo panhamba yevanhu vari kubatwa necoronavhairasi hanyanyisisa kukwira uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutyora mitemo yezokuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira vanhu vazhinji vanonga vavarayirwa
uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira munyika nhasi tichanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pegore idzva iro ratanga nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi regore idzva vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regore dzva asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane vaDlovu vati gore rino vanotenda Mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino
tinoda kutenda Mwari nekutisika kwavatiita gore dzva gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatiomera guru nekuda kwechirwere checovid-19 chakatora hama dzakawanda kwazvo saka tinongotendawo Mwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikewo 2021 mapurisa tatevedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambefambe tisaungane titevedzere macovid regulation saka ndo zvatangotevedzerawo
vadlovu vatiwo pamusoro pecovid-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri mumwe mugari wemuHarare muzvare Michel Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicherechedza zuva regore dzva asi rwendo runo havana kuita izvi nekuda kwechirwere checovid-19
nekuda kwecovid-19 tatoona kuti hatucherechedze zuva iri renyu yetiri padzimba dzedu nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kutoti hauzoti uya anacho here kana kuti haana saka kutongovesefu tozvitira pamba
mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose amai Francisca Sekanamo vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino
kuto panhasi vanoona kuwanda sekunani
vamwe vagari vemuHarare vaudzawo studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika gore dzva rwanga rwakaderera zvakanyanya asi mudzimwewo nzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha wembare zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere checovid-19 mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari kurova mabhini kana kuputisa mafirecrackers pamwe nekuita magungano edzisvondo studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa vapaul nyati kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika mushure mekuchikora zvakatarwa nemapurisa nezuro sezvo nhare mbosha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose hwakasvika pazviuru 10 nezvitatu nemazana masere nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 13,867 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242 vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsawo huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 363. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda munyika. Pavanhu vakashaya nezuro, mumwe chete ndewe muHarare, mumwe ari wekumashonaland East, kuchitiwo mumwe chete ari wekumasvingo. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuCovid-19 munyika yose hwakasvika pazviuru 11 nemazana maviri ane makumi mashanu kana kuti 11,250 zvichitevera kupora kwevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 nezuro. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCovid-19 hwave zviuru 2 nemazana maviri ane makumi mashanu nevana kana kuti 2,254. Izvi zviri kuitika panguva iyo kwave nemhando itsva yeCovid-19 iyo inonzi yakanyuka muSouth Africa nedzimwe nyika, uye ichinzi inotapuriranwa nekukasika kudarika mhando iripo pari zvino. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kubva pakatanga zororo rekisimusi, uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi hwakatanga zvakare kukwira, chinove chinhu chavanoti chinovhundutsa zvikuru sezvo vazhinji vachiita sevasisina hanya nekuchengetedza nzira dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Panamba yevanhu vari kubatwa necoronavirus hanyanyisisa kukwira, uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo, vachiedza kuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayiwa, vamwe takachionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachateedzeri zvekunzi social distancing kana zvekuhamba vakapfeka mamaski. Vanhu vaakutoibarayirwa sekuti coronavirus yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavirus ichiriko ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika, manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika, zvinorevei izvi Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura iyi tainyanyonzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kune masouth africa, kune naUK iye zvakadaro, vachikanga chiona vazhinji vachibatwa necoronavirus vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvi ndechekuti chirwere ichi chatekeshera chizere muvanhu, tisikati tiri kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafani kuita zinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira, kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, kuchiisa social distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa futi semahandkerchief, zvimwe chete zvakangodaro. Zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu, saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayiwa.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko nekuSouth Africa kuri kunzi kwane humwe hutachiwana hutsva hwaakuwanikwa zvakare hweCovid-19 nekufamba-famba kuri kuita vanhu. Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwai?
Hongu vajonga, strain itsva iri kutaurwa yeCovid-19 takaongororwa zvikaona kuti strain iyi inotapukirana zviri nyore chaizvo kudarika yanga yagara iripo, kureva kuti kana panga pachibata vanhu vatatu pastrelia kare izvozvi pane vakubata vashanu kana kudarika saka ichi chinotamukira nekukasira saka zvakakosha kuti kana munhu anga achizama kuzvidzivirira izvo zvichafanira kutonyanya chaizvo kuteedzera mitemo
kune vamwe vari kuti dai hurumende yatora zvakare matanho ekudzosa lockdown imi munotiwo
mashoko ekuti dai hurumende yatora matanho ekudzosa imwe lockdown vajonga tinongotaura zvataisi kutaura kuti matanho iwayo neimwe nguva anogona kunge ariwo ega anoita kuti chirwere charambe chichitapukira kuti uyezve kuchengetedza utano hwevanhu asi tinenge tichikurudzira hurumende zvakare zvekuti ione zvaingaite kuvanhu vazhinji vanotambudzika vanhu vazhinji vanoita mabasa emaoko vasina kubatirwa zvitupa kumakambani kuti vorarama sei munguva idzodzo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kubritain najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakati kanzuro yeHarare iferefetwe zvakadzama mafambisiro ayanga echiita basa senzira rekufugunura uhori hunonzi nehurumende wanga uchiitika mukanzuro iyi kwenguva yakareba izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbove meya weguta iri vaHebert Gomba pamwe nevanga vari meya vakambomiswa basa vaJacob Mafume munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti huori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari mulocal government board kwete kubva kunhengo dzeMDC Alliance ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
isu sebato reMDC Alliance tinozikamwa tichiti isu hatiwirirani neuori zvachose pose patinosangana neuori tinohushandira kusvika hwapera vamunangagwa kana vachiti vanotsvaka uori musito Harare aiwa ngavaende vanohutsvaka asi vachabuda nechokwadi chokuziva kuti uori huri kubva kuvanhu vavo vari mukati mesito Harare imomo kune madirectors kune mataun clerk ndivo vanhu vavakagadza ivo neinonzi local government board inogadzwa nehurumende and local government board iyoyo ndiyo inoapoina mataun clerk namadirectors saka ngavaende asi ngatitange tabvumirana kuti vazive kuti mataun clerk vanhu vezano madirectors vanhu vavo saka tichanohubata kana tahubata saizvozvo kana vakanyatsohutarisa vakahubata vanofanira kukwanisa kuzobuda pachena kuti tahuwana uori huya huri muno medu muzano ndo zvandingangotaura panyaya yeuori ihwohwo
asi kanyaya yekunzi mumakanzuro mune uori vaZvidzai haisi kubva kuhurumende chete kana kuzano PF asiwo kana vagari vari kupomerawo kanzuro uori imiwo zvii zvamuri kuita sebato
isu sebato tinozikamwa tichidila nouori ruthlessly kana tahuwana ava vanozikamwa nekutora nguru yeoisa lipstick vofunga kuti musikana akanaka vachaenda kunotsvaga vagobuda namareports asi hapana chinokwanisa kushandwa pachiri kana vazoona kuti nyaya dzeland kunyanya dzinopinda mugango rezano PF ndivo vanhu vari kubaland tinozviziva vana Harare Airport Road $80 million ichibhadharwa neland yeHarare
saka mune mamwe matanho here amuchatora panyaya iyoyi
isu seMDC Alliance tasungwa mbira dzakondo zano iri kuita zvokuti kana muchida kubata hove bvonyongo dzaimvura so vari kuda kuba zvinohlisa nokugadza makomishen ndozvavanoda kuita nguva dzose ukaona vachigadza komishen haisi nyaya yekutsvaka kugadzurudza matonge kweedunhu vanenge vaitsvaga zhira dzokuti vangawana mari sei dzinobva kumawater treatment chemicals pasina akatarisa vachaona mari dzinobva kumatenda pasina akatarisa vachaona mari dzinobva mumotora land pasina akatarisa ndo zviri kutsvagwa nezano izvozvo isu makanzuras edu ose akapera kudzingwa saka hakuchina inonzi oversight musiti Harare
avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vachitaura vari parunhare vari kugweru najonga kandemiri westudio 7 Mutungamiri wa America Donald Trump vakadzoka nezuro kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachibva kumba kwavo kuFlorida uko vanga vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo pamwe nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa6 ndira muWashington DC vachiti nyika isatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kutarisirwa kuitwa musi wa6 ndira apo matare eHouse of Representatives neSenate achasangana kuti atambire kana kusatambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo avo vanoti havaone vaTrump vachibudirira.
Ichokwadi tiri kuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vane chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina, but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Maconfirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete ina tu yava hapana chainobatsira. Saka ndikuona munhu akungotandanyadzi hapana sezvo ari akataura zvakawanda chaizvo before the election kuti ndakadyiwa naBiden ndinobuda muno munyika handingabudyiwa naBiden ini zvinhu zvinoitika, but kana uchinge wazodyiwa manje unenge wakunyara kuti zvinondoti chii. Right now I think it's just a Lionel Mpesen ari kutraya kuti oita sei.
Asika America inyika yemutemo, pane chakaipa here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Ichokwadi, yes, it is right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal yake akaita, he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uko achiita ano handina kudyiwa handina kudyiwa kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechemwoyo akutoziva kuti ndakadyiwa, but chandikutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achingopusha zvaari kuita izvi. Munhu aapushwa to the end, apushwawo futi to the end, saka ari kushaya kuti oita sei. But then now rege dzaitoona kuti zvinopera sei, but ndoona achibudirira.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vavaTrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vavaBiden muWashington DC? Hazvizoitike zvakare here izvi musi wa6 ndira?
Makatarisa masupporters ake, ndingangoti kuti masupporters ake akamira sei vanhu vemhirizhonga, and vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya ekuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndo vari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi, ramba uchiramba kuti handina kudyiwa, but I know kuti the army yemunomu, the police yemunomu haisapota izvozvo, inosapota zvinenge zviripo. They are not partisan sezvekumusha kwedu. Saka I know the law enforcement agents were ready for him.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon vaPaul Biya vanoti mushandira pamwe mutsva pakati pemauto neveruzhinji wabatsira zvikuru mukuunza runyararo munzvimbo dzinotaurwa rurimi rwechirungu munyika iyi. VaBiya vakataura mashoko aya muurongwa hwavo hwekutura mashoko ekupera kwegore nezuro manheru. Vakare maravano di hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavanogara. Safari Njema anotipanya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic Muzvare Tinotenda Gweshengwe avo vakare mara vanoti vakare mara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akare mara akarorwa nemurume asina kuremara kana kuti even murume nakuti arore munhu asina kuremara hama zhinji adziwanza kuzvitambira kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhedhi zvinogona kunetsa koze vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau avo vakare marawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi, umwe akati akachidirei chirema, umwe akati chirema chanhingi mazochiona here chaendepi, umwe akati hanzwe tsitsi here kanga ukazoonekwa wazvitakura, umwe anoti munhu akaitisa munhu uyu pamuviri hanzwe tsitsi here, because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji ndivo vanhu vanoonekwa vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pakaitirwa awareness campaign vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira uye kuti vasatye vasimbe vaburitse nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvina fundo Paul Mavima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo, zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sezvo tapinda mugore idzva kudai, regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Magadini uko pana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga kandimire totiri sei new year gore dzamakaripinda here murapenyu. Ndada kumhorosawo hama dzangu dzekuchiredzidza vekwa Mugaji ngavaforosa nemufaro mukuru nomhoresa vana baba Abdeu Mugaji kana vekwahove futi. Tinomhoresa vana baba Abdeu, vana mai Abdeu, vana munashe Mugaji, vana baba Isaac Mugaji, ndovamhoresa vese nekwamateveke nekwamuvandiri vana baba Mo. Ndinoitwa Chedza Mugaji, ndini mwana wavo, ndini mwana wavo, havadozivi kwandiri zvezvi, ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, vana mukoma kandimiri nevamwe vose, ndinoda kutenda basa rose ramakatibatira muholiday ino tichikukorokotedzai nokuchengetwa kwamakaitwa naMwari kuti mupinde 2021. Tinoti Mwari vave nesu munyasha. Ndinoitwa Goodwill Chinogurei, ndinoda ku kurogotezao ama zangu zikwa mtoko kwa icharewa kwa chindenga zose zikwa chinogurei neziku kwa murewa kuzumba maramba fungwe kunonzi kwa chifunde muzumba wana chinogurei wana joyo wana admaya ni wame wose warima mtoko imomo wana raido ni chinogurei na simba ichino gurei wana denga chino gurei na nama ijosi nama iblessing wana mnesu chino gurei na mazikumangu wana mkuma adwoni wana mkuma nyuteni tuda utinditende kutumari watu chenge tararamai muna mwari tirambe takashinga tichirwisana nechirwere chadai kutekeshera ndini wenyu Goodwill chinogurei ndiri muno muJoburg South Africa.
Akadi muri yeZimbabwe makadi ndinokwasisa vashamarari vose ndechiti aiwa makadi iko ini ndinosimba chaizvo ndiri kuno kuPretoria ndini piano spanunure. Toda kwazisa mhuri kwamanure yose ndichiti happy new year vanhu vamwari tinotenda mwari watipinza mugore idzva. Nokwadzisawo zvekare sekuru vangu vamazvimba kubhikita uko nemudzimai wangu mailavhu manambuya alavhu nevanin'ina vangu vose nevose vanondisiva ndichiti happy new year.
Pa Studio 7 apa, ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru ndichiti makasimba here. Ini ndinoitwa Kulumani Sukumani paBoera apo. Ndangoti zvangu ndingofarise hama neshamwari vanondiziya ndichiti makadiko. Tiripo zvedu paCape Town hatinokwanise kuende kumusha. But kumhuri yekwangu ndinoti mufaro kuti tipinde mugore idzva. Amane shamwari komadanono kawandapo dai zvaibvira maimbo ndiridzira ukasonka majeso kekuti makandidana ndikasauyako ndisina mari kamajeso.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva ranhasi regore idzva pamwe nezviri kuitika munyika. Yapera regai chimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vacheretedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 horamba huchikwira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCovid-19. Ndinoti murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwese kwamuri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 1 kuZibandlela 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha zeqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka komkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo ngaseko.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala. Ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Woza Friday kuleviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizozizwa kubona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 bele gcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,200 kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha 64,700. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minwe mbili 83.6 million abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi eziphose zifika amachumi amabili 19.3 million, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi le mngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya e-DRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border e-Africa. Li-border eliphithizela kakhulu i-Africa jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kule sifo se-COVID ngabe sikhona, iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu i-traffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi i-festive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombology phakathi emesina esize Beitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwelase Zimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubolutumba ungakhangela usukela utumba usiyafika Beitbridge phakathi ungakangena eboard is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance of 24 kilometers. Okusho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudinge ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lenana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni bengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa noma bengahlanganiswa ngalabantu abayineliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu nzima juthi ukuthi isystem ifuna ukuupgrade wa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla leEconomic Freedom Fighters sixoxelayo ekovulawayo ubusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana bekezela amadomo ofuzwayo kasekho umnumzana ofuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center umnumzana ofuzwayo wayevame ukuxoxa le-studio 7 kunhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe ezomnotho lezamalungelo oluntu asizweni ekhuluma ku-studio 7 kunyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i-report le CCE mele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Joana Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapholisa dose siyalikhuluma kwawo abojwana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabuya iphakathi laphakathi yiyeza esiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bathaka kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sivile into eyenzakalayo.
Lo umnumzana bekezela madoma afuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo. Ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana i-COVID-19, izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni, kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Abantu balembono ehlukileyo nge-COVID-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Afrika. Omunye walezi ngcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya ayisokulayo ivaccine le kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besithi ixwayisa ngako selithembe ivaccine le engakabi khona ingaba khona lizathi liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani okwakathesi hhayi liqinise kakhulu lilandela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamaski lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo ukuthi kumele ichasiselwe abantu ukuthi isebenza njani njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu abanye bathi iright iyelapha ngibona ngani ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende the Minister of Health bengene bechasisele abantu ukuthi livaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yamavaccine ngokuthiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ukuthi imele amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane neWorld Health Organization namankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele emakhaya kuyo wonke umuntu umntwana umuntu omdala abagulayo nabo bonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frank Phiri ngomunye wabaseselokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa baqale befake bona amakhiwa khona ngale nayibulali iqale ibulale bona ngendlela sisesurvivor thina kodwa hayi ngiyayifuna sibili nqaka ukuthi yasenza kodwa baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine ibhizimusi yabathile.
Sizwa besisho ukuthi i-vaccine sikhona i-COVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID e-China it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyi business leyi ngoba amakhampani sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela i-COVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika. I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo. New Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha waka-2021. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele e-Red Cross Society kwele Botswana ithi iningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kwabeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi wesizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselokdown.
Ubungumnya wanzima kakhulu uningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona bayebehlele ezindlini. Akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzoxenta lapha kumele ngicela uzonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi uqhamuka i-COVID-19 kwele Botswana ngombimbitho.
So kungene i-corona izinto zonke zajika kwayalelale kwayalelale ibhizinisi engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngitshone like phansi kangako kodwa hayi anisaphilanga ngendlela amikade nisithi nizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year.
Kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi how can I make money in the new normal. So the slightest color is coming out of COVID.
Unkosikazi Sindiswa Sibanda uthi iningi labeZimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshiwe ngaphandle.
Abaningi bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngubani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with the hampers of groceries of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakele njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwedlula lolu oluveliswe lukhona osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala izigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi ingcwele ingaphanga ivalwe ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabonga kwele Botswana.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje batshayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe-Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthe lanxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonye abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza kadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump uwethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Yiziphathamandla zesabelo se-Nashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga lekhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumama njengokomumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Yesizwe ukuthi abanye abalaleli Studio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya ngiyabonga kusebenza nje Studio 7 isithi njani impilo bonke basaka abasaka azilabalaleli bonke bonke indawo zonke zelizwe nyaka ka 2021 lakho kuza kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu dosa yona lo ka 2020 nxa umkhuhlane lowo kungela ukuphila kahle ngoba lokho kusesenza umthetho nalosuka la u-2020 nalo komkhuhlane la kwalokho kufanana vela kulanto ezatshintsha hayi ukukhuluma nomgcini dlala oyiliphana emzoni
ngibonanza ngibonana abantu bakithi linje ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje leli sela leli umnankakwa lithi lithatha ilif uthatha ilif ubesenza msebenzi wakhe uyenzeni usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthatha ilif ubesenzani ngoba akula ngisho le yinto ayisize ngayo abantu kanti uyenza msebenzi bani uholelani lapho uthiwe ngabanezikhundla yonke indawo umuntu use-minister of health umuntu i-vice president manje umuntu onjalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba linkqubekela phambili nge-ZANU-PF le 2021 sicela i-ZANU-PF yekele ukutshontsha cela i-ZANU-PF ogogo labokhulu berisayine benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalanto asebegugile lapho kuthi abathatha amalifu ilifu bani ethathwa lisela leli akula muntu ongamboniyo ngumuntu okulala ilizwe lo ngumuntu oqhubeka esatshontsha futhi elizweni nguye okulala ilizwe umnankakwa lo yakuthiwenga lapho othiwenga babalwa ko-minister of health othiwenga babalwa kobo-vice president khathele labo gogo labokhulu laba abakhe be-resign imisebenzi laba bethiyela abantwana abancane kathi imisebenzi bani bona abangiyachiyiyo umuntu azaphela amazinyo le elokwesemsebenzini
alibanani basakazi be-studio 7 hayi siyabonga amalingene kahle eminyaka enomutsha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yea umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka hayi kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbeko ezepolitiki yezimbabwe yiyo ebulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yona le yenziwa ngo-MDC labozanu hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plant
2021 will be a tough year eZimbabwe izinto zokhuphuka loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and political climate yakhona izotshintsha izoba tough abantu bazosokola ukudla kodwa kutholakale konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kuzoba nenye politically iZANU-PF yenza a tough uhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF njengamanje angithi basayenza lokho kuyisketshinyana kwabo ngathi bathi opposition party nawo sebelayo ungathi i-opposition party idobha manje seyigrand kutaf eZimbabwe kusazoba taf
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka kuwoza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi i-coronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi i-coronavirus ibavalele ezindlini uThuso Khumalo sipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa
long anelisheza ubaba kaJohnny uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthini ukuvalelwa endlini coronavirus wacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqalaqala elithi Naked Woman nendlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje belwindlela kancane ngesikhathi se-coronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu.
Uhlezi zabo sweni yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus ifika amahabulo phose umnyango wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasenge Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphila lo mnyaka bepheke bakhaka elitshisayo idlalade elithi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Zandula, Masetu Boy, Jiligiti, Uzibate Papo Mange,
Amaya Mutunga Kutini, Utongo Pata Ujihigiza.
Uprojasi uthile lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalolu nyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa kungamvakatshela nobanini.
Ziyabhavuma impela, singamaqembu amaningi, bakhona oMadala Boy and Shining Fellows, Charles Zwane, Wendovane Super Sound, Itupia Masters, Tupute Orioles, Dumo Sound, Solo Great Sound. Esihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu, ungaphuthelwa mlaleli.
Injanji kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe naye walile ukunikezelwa ngo-2020 onzima wethula imvikizane edlalade walitha igama elithi Sidla Ismabilia. Ngakolunisa ngothi abeZimbabwe abasekela izomculo nabo abazange balahle imbeleko ngokunzima kuka-2020. Ngithatha izindaba zeZimbabwe ezigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli i-K9 Studios. Umgcinihlalo wale nkampani uMnumzana Carlton Ndlovu othi abuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta ungakhathalekele ukuthi unemali loba akanayo.
Wamajaskethi sithatha bonke as long italenti likhona, abantu bayothanda umculo wakho, sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda, siyakufaka ebantwini. Sakhangela lolu dubu ukuthi hayi kunehlupho yemali, abantu banalo italenti, bakhona abanye esibabhekileyo kakhulu bebe ngobhundi nabosisi bethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into ezakuzoyiqondisisa kulaba abatsha, even nabadala, ma italenti lisakhona lisavuma, umnyango uvuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nxa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus lisidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi akesiduduzane ngale eyothando lapha athi sithandwa sami imamele. Melesukusebenze Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa osuqhamuke weleSouth Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.